maneraka na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera nyamafuvhu 13, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoe zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rinoti ZANU-PF iri kurambidza misangano yaro kuburikidza nemapurisa. Asi ZANU-PF inoti mashoko ari kutaurwa nebato rinopikisa aya ndeemugotsi matsuro sezvo isiri iyo inoudzira mapurisa mashandiro avo. Mumwe murume anogara kwaMutare ari nhengo yeZANU-PF, Malcolm Masarira, anosungwa achipomerwa mhosva yekutuka mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa nhasi munyika nekunze kwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rinoti bato riri kutonga reZANU-PF riri kuramba richirambidza misangano yaro izvo zvarinoti zviri kutyora kodzero yarinopiwa nebumbiro remutemo yenyika. Kunyunyuta kweCCC uku kunotevera kunyimwa mvumo kwakaitwa bato rinopikisa iri nemapurisa kuita musangano waro wanga uchifanirwa kuitwa nhasi panzvimbo yemabhizimusi yekondo kuChipinge, mapurisa achiti bato iri harina kuzadzisa zvinodiwa nemutemo wemopa. Chimwe chikonzero chataurwa nemapurisa ndechekuti pedyo nepanga pachida kuitirwa musangano neCCC, pane rimwe bato risina kudomwa nezita ranga richiitawo musangano waro paMasipingura Primary School, panove pedyo nemapurisa achiti achira kuti nhengo dzeCCC dzaizokonzeresa mhirizhonga sezvo dzakamboita kuMiddle Sabi. Asi CCC iri kuenderera mberi nemumwe musangano wayo kumasvingo mangwana, uko mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vari kutarisirwa kutaura. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa. Tabata mutevedzeri wemutauriri weCCC vaOstalos Gift Siziva kuti tinzwe zvavari kunyunyuta nazvo.
Taifana kuti tiite musangano wedu kuChipinge tichipembera mavhota takawana pabyelection, asi mapurisa akatipa maridhins ari kumopa kuti hatigoni kuenda mberi nemusangano. Asi takaita application for the same program kumasvingo, ndobva tikuenda ikoko mangwana tichinopembera nyaya yekuti takavhoterwa nekutenda vanhu nekupara hwaro kuti tichapamba sei in terms of our local program ikoko kumasvingo. Saka mangwana vachamisa vanenge vachiadresa kumasvingo pamuteke.
Zvikonzero zvipi zvamakanyimirwa mvumo yekuita musangano kuChipinge mobvumidzwa kuita kumasvingo?
Chikonzero chikuru ndechekuti ZANU-PF inotya kuti vashamisa vawandise vachikampena kumareseva. Chikonzero chikuru ndechekuti ZANU-PF ine kuziva kuti CPC yatekeshera nyika yese, saka havasi kuda kuti inyanyofamba especially kumareseva. Sezvo takatarisira nemutarudzo, saka ndo nyaya yatiri kuona the abuse of the police ne the abuse of the courts munyika kuti vaite bari CPC. Ndosaka takaenda kumatare kuti iite reference our displeasure nekuti isusu waelected political party ine kodzero rekusangana nekuita musangano wedu kwese kwatine mvumo yekuti iite musangano.
Saka iko kumasvingo makapiwa mvumo here yekuenderera mberi nemusangano?
Kumasvingo takapiwa mvumo.
Sei muri kuti zvine chekuita neZANU-PF imi makanyimwa mvumo nemapurisa?
Ndiri pazekerere kuti ZANU-PF ndo inenge yakaita resolution yekuti CPC haifani kubvumidzwa kuti ikampeni nekuti ndo bhegi yaemapachi ese anenge akunobuda. Saka tinoziva takazotarisira isu segavhumendi iri kuuya tinoziva kuti ndozvinoita eni hurumende inenge yakubva ndomaitiro avo.
Mutevedzeri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaustalos Gift Siziva vari parunare muHarare nestudio 7. Tabatawo mushandi mukuru muboka rezvekuburiswa kwemashoko mubato rezanu PF vatafadzwa mugwadi kuti tinzwewo kuti vanoti kudei nekunzi ndo vari kurambidza misangano yeCCC.
Chokutanga handisi mutauriri wamapurisa, saka handingade kupindira mazviri kuti chakasaka vanyimwe mvumo yekuita musangano kuchipinge ndechei. Asizve ndichiongorora ndinoona kuti mangwana bato irori roti CCC rine musangano wakafanana newanga wachida kuita kuchipinge wavachaita kumasvingo. Mapurisa iwaya avari kuti anoshanda nehurumende yeZANU PF kuvanyima mvumo yekuita musangano, asiwo here mamwe chete avapa mvumo yekuita musangano kumasvingo. Saka kana vachiti pazvinenge ngoma painenge yarira ichiti pangu pangu, vanenge vachifara kwazvo vapiwa mvumo. Pavanenge vanyimwa mvumo voti ZANU PF yavanyima mvumo. Pavapiwa mvumo voti mapurisa ati pamvumo ndi zvinoreve izvozvo. Hamuone here kuti zvinoreva kuti pakati pavo pane umwe uri kugarira pfungwa?
Imiwo veZANU PF munonzi pamunoita misangano yenyu hamusi kumirira kupiwa mvumo nemapurisa, muri kungoenderera mberi nekuita misangano. Ichokwadi here ichi? Uye kana chiri chokwadi, chii chinokupai masimba akadaro?
Hongozve masimba tagara tinawo, takapiwa nevanhu sehurumende sebato riri kutonga, asi masimba iwayo tinomashandisa nenzira kwayo, hatimashandise kumbunyikidza mamwe mapato sezvavanoreva. Asi chandingangoda zvacho kuti vanhu vazive ndechekuti musangano weZANU PF unoteerera kwazvo zvinenge zvataurwa nebazi remapurisa vanofambisa basa rezvomutemo, kuti kana tichinge taisa chikumbiro chedu kumapurisa kutoda kuita musangano, tinoteedzera zvavanenge vataura. Vakati chimbomirai kana kuti kwete, nhasi hamukwanisi kuita musangano, zvichida pangwe kuda nokuda kwokuti kune rimwe bato riri kuita musangano kunzvimbo iyoyo kana kuti nemazuva iwayo. Hatiindi kumapepanhau tichiridzira mhere yenhema kuti tarambidzwa kuita musangano. Yakawanda misangano yedu inomiswa nemapurisa vachiti aiwa chimbomirai apa paita dambudziko rakati, hamungakwanisi kuita musangano. Tinongoteedzera takanyarara, kondo zvinoitaka kuvanhu vari munyika yavo. Kwete zvokuti kana tichinge tanzi namapurisa hurumende yedu chimbomirai kuita pamusaiti, tomhanya kumapepa nawo kwakumhanya kumaembasi, kuti tinopenga here? Nyika inotongwa nevene vayozve.
Mushandi mukuru muboka rezvekuburiswa kwemashoko mubato rezanu PF vatafadzwa mugwadi vari parunare nestudio 7. Vanhu vemukinya nepasi rose vachakamirira kunzwa zvakabuda musarudzo yekutsvaga mutungamiri mutsva wenyika iyi. Apo nhasi kwasvika zuva rechishanu, komisheni inoona nezvesarudzo mukenya yeIndependence Electoral and Boundaries Commission isati yazivisa kuti ndiana akunda. Makwikwi makuru ari pakati pevanga vari mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaWilliam Ruto navaRaila Odinga, avo vave nemakore vachikwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika asi vachikundikana. Komisheni iri kutungamira sarudzo iri kurambidza vatori venhau nemakambani avo kuti vadome ari kukunda musarudzo idzi. Komisheni iyi ine mazuva manomwe ekuzivisa zvabuda musarudzo aya anokwana nemusi wemuvhuro. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reElection Resource Center vaSolomon Bobos Bunu.
Chekutanga, tanga tane chivimbo chekuti tinogona kudzidzawo kubva kunyika yeKenya seZimbabwe pakufambiswa kwemaresults. Kutanga tichitarisa mazuva ekutanga emabudiro anga achiita maresults iwayo, asi ndofunga nesuwo tamiriwo nezvigunwewo zvekare, nekuti kana pasina chatichataurwa tiri pamutemo, zvimwe zvese zvatiri kuona handizvo zvatingabvumirane nazvo, nekuti tinotarisira kuti commission ingadai yane zvaingadai yakutaura kuti sarudzo dzamira dzakaita sei kunyika yeKenya.
Tinoona kuti iyo komisheni inotungamira sarudzo mukenya ine mazuva manomwe ekuti inge ichizivisa zvabuda musarudzo. Vanhu vangachema here kuti yanonoka?
Isusu hedu chatingakurudzira ndechekuti ngatimirire, nekuti chinotarisirwa ndechekuti panenge pachigadzirwa mutemo vachizotara kuti tinopa mazuva mana, tinopa mazuva mashanu, tinopa mazuva matatu kuti zvabuda musarudzo zvinge zvataurwa. Pane zvinenge zvatariswa zvekare, saka nekuda kwaizvozvo chatinotikurudzira vese vari kuteerera kana vari kutarisa sarudzo izvi ndechekuti ngavape mukana kukomishen kuti iite basa rayo nemazvo. Kana ichizenge yatadza kuita basa rano nemazvo, kunenge kwava kuzotarisa kuti aiwa mazuva anga akatarwa manga muinawo, asi hamuna kukwanisa kudzivisara zvamanga makatarirwa
nebumbiro remutemo kana temutemo wesarudzo kuti munge muchidzikisara. Saka tinokurudzira vanhu kuti vange vachiteerera nekuti zviri pamutemo kuti mazuva iwayo achinge asati adarika, nekuti hatisarisi kuti mazuva aya achizodarika vachinge vasati vapa vanhu zvakabuda musarudzo idzi.
Tinoona kuti sarudzo dzemunyika panomboita dambudziko revamwe vanenge vachipomerwa mhosva dzekuburitsa zvawanikwa musarudzo nguva isati yakwana kana kuti zeki isati yazivisa. Tiri kuona vemukinya kana vemapepanhau hapana vari kutaura nezvekuti ndiana akunda. Munotii nezviitiko izvozvo?
Ndinovimba kuti kana tikatarisa pane mamwe emareformu kana kuti kuvandudzwa kwemitemo yesarudzo kuri kuitwa munyika yeZimbabwe, chimwe chachona chiri kutaurwa ndofunga chatakaona ndechekuti aiwa, kana marizauti achinge aannounswa papolling station imwe neimwe, vamwe vane kuproposa kana kuti vane kutaura kwokuti ngatingoti ese anenge angoitwa public kana kuti angoburitswa pachena, ngaataurwe nezvawo nekuti atove pachena. Saka ndofunga ndo zvatiri kuona kunyika yeKenya kuti aiwa, zvose zviri pachena, zvose zvave panze, ndo zviri kutaurwa nezvazvo. Chasara chete ndechekuti komisheni ikwanise kuchitaura kuti akakunda musarudzo idzi ndiani, nekuti mapolling stations mazhinji akapedza kuverenga.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa muElection Resource Center vaSolomon Bobo Spunu vari parunhare kumadziwa neStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti rinotambira nemufaro danho rakatorwa nehurumende rekubvumidza vana vari kunyora bvunzo gore rino kuti vaite zvidzidzo nguva ino yezororo, richiti vana vakarasikirwa nenguva yekudzidza inokosha nekuda kwedenda reCOVID-19. Asi mutungamiri wesangano iri vatakawafira Zhou vanoti vanoona kuti pane dambudziko nemari dziri kubhadhariswa vana kuti vaite zvidzidzo zvavo kwemazuva 10 akatarwa nehurumende, vachiti havasi vabereki vose vachakwanisa kuwana mari idzi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Hapana chakashata kuti hurumende ibvumidze vana vatinoti macandidates kuti vange vachidzidza maextra lesson. Zvino zvine unyanzvi zvikuru sei tichitarisa kuti vana vakarasikirwa nenguva yakareba nemhaka yeCOVID-19. Saka pangava pakanaka kuti vaonewo nguva yokuti vakavhe masyllabus. Chanetsa chete ndechekuti maholiday lesson aya anoita for 10 days. Mari dziri kudiwa zvikuru maboarding school dzakanyanyisa, nokuti the minimum vari kutoda $100. Saka mari iyoyo haiwanikwi navabereki vakawanda vomuZimbabwe. Uyezve tichibva pakupeya for 10 days idzodzo mari dzinopfuura $100, pachange pava kudiwa futi school fees ye3rd term. Saka ipapo ndopakanyanyoomera vabereki vakawanda.
Tiri kunzwawo kuti hurumende yakabvumidza kuti zvikoro zvinge zvichibhadharisa mari dzechikoro, school fees inge iri mumari yemadhora ekuAmerica. Munoti
tinokahlamadzwa zvekare kuti hurumende yabvumira zvikoro kuti zvinge zvichitambira maschool fees in foreign currency, vachiti ndo kuti maschools ave nemari isingarohwi neinflation. But chiri kunetsa ndechekuti vachitambira chichemo chezvikoro saizvozvo, hurumende haisi kuda kupa varayiridzi mari yeforeign currency. Saka panenge pasina kuongororwa zvakanaka kuti varayiridzi vanotambira maRTGS vanowo vabereki havazokwanisi kuti vaendese vana vavo kuzvikoro kunochadzwa maUS dollars.
Zvii zvamunoti zvaifanira kuitwa ipapa vazhoko?
Zvanga zvichida kuti tiite inonzi pachirungu balance sheet, kuti tichibvumira zvikoro kuno one hand topawo varayiridzi mari dzinotambirwawo dziri muUS dollars, ndokuti zvive muchichetero mvura yegove.
Mutungamiri wePTUZ vatakawafira Zhou vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Tabatawo mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro.
Isu sebazi reprimary nesecondary education takabvumidza tinoti mavacation schools kuti vaya vanga vachida kubatirira syllabus ravo kuti vaite catch up zvavanga vasina kukwanisa kudzidza nenhaurirwa yekuti denda reCovid rakambovadzosa kumashure, vaibvumidzwa zvavo kunge vachidzokera kuzvikoro zvavo, vakaronga nezvikoro zvavo vachiita inonzi vacation school. Asi takangovapa mazuva 10 chete kuti vakwanise kuita kuti zvinhu zvavo vabate silabhasi iyoyo.
Sei makangovapa mazuva 10 chete ekuita zvidzidzo zvepazororo izvi?
Takatarisawo futi kuti vana vanodawo kuti vazorore, ndosaka takangosvitsa pamazuva 10.
Tiri kunzwawo kuti hurumende yakabvumidza zvikoro kuti zvinge zvichibhadharisa mari yechikoro iri mumadhora ekuAmerica. Mungatitsanangurira pamusoro pedanho iri?
Nyaya yemaUS dollars iyi yakaburitswa nerimwe bepanhau remuno haina kunyatsokuburitsa zvakatsetseka sematauriro atakanga tavaudza. Vabereki vanotambira mari yemuno muZimbabwe vanokwanisa kungobhadhara mari yemuno muZimbabwe nemaZimbabwe dollars. Kune vamwe vaya vanowana, vamwe vane hama dzavo dziri mhiri kwamakungwa, kana vaine mari yavanoda kubhadhara iri mari yekunze kwenyika, vanongobhadhara iri iyoyo, asi tinoshandisa yatinoti interbank rate.
Vanga vari mutauriri webazi redzidzo yepasi, vataungana ndoro vari parunare muHarare neStudio 7. Mumwe murume anogara kwaMutare ari nhengo yebato rezano PF, Malcolm Masarira, ari kupomerwa mhosva yekutuka mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, achinzi akavaenzanisa nevaive mutungamiri wenyika Mushakabvuva Robert Mugabe pamashandiro avo, achiti vaMugabe vaiziva zvavaiita. Masarira, uyo ane makore 32 ekuberekwa, anonzi akanyora mugurupu ravo renhengo dzezano PF reWhatsApp achiti vanhu vari kutambura kunze uko uye varuza chivimbo nebato riri kutonga nekuti vanoona sevakanganwikwa. Imwe nhengo yezano PF vaisawo mupfumi vanonzi ndo vakazomhangarira Masarira kumapurisa zvakazvosvitsa pakusungwa kwake. Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tichange tiine hurukuro nemumwe mudzimai anoita iye basa rekudzidzisa madzimai kuti vatore mabasa epamusoro.
Zita rinoitwa Lindsay Machona maenzanisa, ndiri kuno kuCanada. Ndinoshanda as an executive director for a non-profit organization inovaka zvikoro munyika dzichiri kusimukira. Ndinoita futi basa rekutraina madzimai mumabasa ekutungamira, whether mumabusinesses, mumacompanies nemupolitics.
Muri kuona zvakamira sei takatarisa nyaya iyoyo yekuti madzimai vatore mabasa epamusoro? Sei tisiri kuona madzimai akawanda vari mune zvematongerwo enyika?
Pane nyaya dzakati wandei dzinoita kuti madzimai vasakwanise kunopinda munyaya dzezvematongerwo enyika. Hakusi kuti madzimai havadi pinda munyaya dzematongero enyika, asi kuti pane zvipingaidzo zviripo. Mukugarisana kwedu tine kutarisirwa kwevanhukadzi pasi kwakati nyanyei. Izvi zvinoita kuti masystem anenge aripo asasapote vanhukadzi kuti vapinde mune zvematongero enyika. Tichitarisa maelections apa kuitwa kuKenya, vanhukadzi vakanga vari kutorohwa kuti vasarane for maoffice ari political. Saka zvinhu zvakadaro zvinodiscourage vanhukadzi kuti vasapinde mupolitics. Mafungiro nemaiti ro mukugarisana anenge achitarisira vakadzi pasi nekusazovatarisa kuti maleaders zvinoita kuti vasapinde mupolitics. Tinoona kuti magovernments chaiwo sengeko kuKenya kwatiri kutaura, tinoona kuti muna 2010 vakatoisa mutemo wekuti muKenya parliament munofanira kunge mune quota yevakadzi, maybe 50%. But even baiswa policy yakadaro, hapana anozopfuurira mberi nekuti mapolicies iwayo achiitwa enact muparliament. Chido chinogona kunge chiripo, asi pakuzonozviita ndo panozoita kuti zvinenge zvarongwa zviya zvisazobudirire. Still zvinodzoka kuti maonero mafungiro edu pamusana pevanhukadzi neutungamiri wavo ndizvo zvinofanira kuchinja. Tofanira kunzwisisa kuti vanhukadzi vanogona kutungamira, and tese tinototungamira mudzimba. Tine maqualities atinawo anoita kuti tive mabetter leaders, tive magood leaders.
Mungati pane dzidziso yakakwana here inoita kuti madzimai vazowana simba vachida kuti vatore waya mabasa epamusoro?
Zviri kwese. Tinoona vanhukadzi vachikurudzirwa. Kurudziro mukutaura inenge iripo, asi mukuzoita manje kuti tichisa matano iwayo ekuti kurudzira kuya kwatiri kuita tichikwanisa kuti zvichienderera mberi, tinoona kuti ipapo hazvisi kuzonoitika. Tichitarisa futi nyaya yekuKenya iyoyi, tichitarisa Martha Karua as a candidate, kuri kuti akawina akakwanisa kuita vice president, zvinhu zvinobatsira mamwe madzimai nevanasikana vachiri kukura, because chimwe chinotibatsira kuti tizoshingirira kuona mumwe munhu akaita sesu ari pachinzvimbo chepamusoro. Tinotanga nesuwo kuona kuti kana Martha Karua akakwanisa kuzviita, neniwo ndinokwanisa kuzviita. Chinonyanyoita kuti zvinhu zvizonyanyonetsa pakuti vanhu vasimudze maoko kuti inini ndinoda kupinda paposition iyi, kuona kuti hakuna mumwe atambozviita. Saka madzimai ese waya, tichitarisa vana Kamala Harris kuUS, vana Samia Hassan kuTanzania, vese ivava madzimai ese vari kupinda mumapositions ari kudhuze-dhuze nezvigaro zvepamusoro-soro, zvinhu zviri kukurudzira mamwe madzimai nevanasikana vachiri kukura kuti vaone kuti kana naivowo vanogona kusvikawo ipapo nerimwe zuva. Dzidziso iripo, asi chiri kuda kuti chienderane nedzidziso iyoyo iaction kubva kune munhu wese, kubva kune varume, kubva kune vatungamiri vemagovernments, kubva kune vatungamiri vemakampani, vachiti zvavanenge vataura vobva vaisa action yacho, tobva taona kuti zvese zvafambirana.
Munobatsira sei madzimai vari kuda kutora mabasa epamusoro?
Chandinobatsira nacho kazhinji inyaya dzeleadership, kutungamira, kuti munhukadzi anogona kutungamira. Asi usati waenda kunotungamira vamwe, tinotanga taona kuti iwewe semunhu unozvitungamirawo sei. Kunofanira kutanga kuzvinzwisisa iwewe semunhu kuti zvii zviri pauri zvaunokwanisa kuramba uchizvikurudzira nazvo kuti uite leader akanaka. Kuti tinogona kunge tine maskills atinenge tisina, tinogona kunge tine kumwe kuita kwatinako kunoita kuti even tichida kuti titungamire, vamwe vanhu havationi semunhu anogona kutungamira nekuda kwezvimwe zvinhu zvinenge zvichida kuti zvigadziriswe. Semadiamonds, ekuti kuti rizobuda radiamond rinoda kuti riende through process yekuiswa heat kusvika rizosvika pakunzira radiamond. Saka ndinonyanyofokasa nekuti iwewe ndiwe ani ane kodzero yekuti vamwe vanhu vazotarisa vachiti uyu mudzimai akakodzera kuti atungamire.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya, uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous, iye zvino tokupai chirongwa Our Lives, upenyu hwedu. Nhasi tiine hurukuru naIshe Nembire vaClemens Nembire vekuMount Darwin pamusoro pemashoko ekuti mamwe madzishe mudunhu reMashonaland Central ari kukurudzira mhizhonga yezvematongerwo enyika kunhengo dzemapato anopikisa zvikuru bato reCCC.
Tinotenda vateereri vajonga kutaura chokwadi ndechekuti isu semadzimambo tinondozerwawo mafuta enguruve yatinenge tisina kudya. Yai mhuri jonga, muri kutaura hungu inozvika sekutaura kwamuri kuita, asi kumatunhu kwaandini kwandinotungamira handisani ndambonzwa nezvazvo, nekuti chatinondokosheka ndechekuti vanhu vaite zvinhu zvavo kunyanyisa matongerwo enyika vachiumba runyararo, vane runyararo nokuti ndo rwatinongokurudzira. Ina handisani ndambonzwa nenyaya yemhuri jonga. Ndiri kutaura nezvedunhu rangu nekuti ndakangosimbawo kunyaya yekuti vanhu vaite nyaya dzezvematongerwo enyika kana mumachechi kana pai vane runyararo ndozvavatinongokurudzira vajonga kandemiri. Zvematongerwo enyika zvinotinetei nokuti tinondozogova mafuta enguruve yatinenge tisina kudya.
Tichitarisawo kwacho kunenge kuchinzi ndo kuri kuitika nyaya idzodzi dzezvematongerwo enyika, tinonzwa kumwe kuchinzi vebato rinopikisa reCCC vari kunzi va pise nhumbi dzavo nekumanikidzwa kuenda misangano yavanenge vasingadi. Mimwe misangano inenge ichiitwa iyoyi, imisa Ishe munozviziva here kana kuti vanhu vanongoita pasapo?
Zvizhinji zvatiri zvatiiva vajonga kandembiri tizongonzwaunonzi pano yakati, asi handidi kupfura zvisipo vajonga, ini kudunhu kwangu handisati ndazvinzwa. Ndotongonzwawo neni nekuti pazhinji nyaya dzematongerwo enyika idzi kutia kuti media inotora nepasiripo. Kasa kana patora nepasiripo kutia rakanda mboita kuyo. Zvozoita sekunge pane vamwe vari kuzvipfitidzira pabvuko nevezvisirizvo. Isisu bumbiro remutemo wenyika Constitution yeZimbabwe iri zveritiye vajonga kuti isisu tinongova vanhu vakamirira vanhu vese. Hatina kwatinorevekera saka tinongotsiurawo kuti zvakadai hazvibvumirwe zvakadai zvinobvumirwa. Asi tinenge tichibeba harombe hukama tinoenda hukama mashoko nemazwi ekuti vanhu vapomodze pane zvese zvavanenge vachiita vajonga.
Ko munyayawo dzakaita sedzechitendero nekuti imomo muneitwawo zvakare zvinhu zvinoda kunangana nezvematongerwo enyika zvokuti vanhu vanopedzisira vava kuti munhu akapinda kereke yakati onzi ari kudivira kati mune mabatiro amunoitawo here makereke mudunhu menyu?
Hongu, makereke anoita zveumwari mudunhu mangu ndinogara pasi navo taurirana tevasiura changu izwi rokutsiura chete kuti vanhu itai muchigara muchiziva kuti mutemo wenyika inotevedzwa zvakadai. Isiri vanhu vane tsika dzavo hatigoni kupatsanurwa netsika dzedu maturo. Saka vechechi vemadzishombe tinovakurudzira kuti kana vaakunamata ngavanamate murunyararo vasingapatsanure vanhu. Asi muchizivawo kuti munhu ane kodzero dzake kunyange mukunamata yake yeku munhu ane kodzero dzake vajonga kane mbiri. Handingazivi kodzero dzake kuti dziri panguru here, dziri panzou here, dziri pachii. Izvo zvinenge zviri zvido zvake.
Ko kune vari kuitawo nyaya dzemhirizhonga idzodzi kana kuti madzishe ari kubvumidzawo nyaya dzemhirizhonga matunhu avo, zvii zvamungavaudzawo ishe nembiri?
Kurudziro kuti iwo vatsiure vana vavo kuvanenge vaakuitawo mhirizhonga. Asi mubvunzo iwoyoyo kune mangadzimambo vari kuita sekutaura kwamaita tine mukuru wedu wepresident chisikancho vanonzi Mambo Charumbira ndinodaira ndo vangakwanise kuti vataure nemadzimambo iwayo kana pane chiro chokwadi chinenge chabuda votsiurwa kana kuti poonekwa kuti pangaitwa sei vajonga kande mire.
Kouyawo nyaya imwe ishe nembire yekuti kune vamwe vanopomerwa nyaya dzekunzi vanozvidza vakuru vematunhu kana vatungamiri vematunhu vanga vamadzishe masabhuku zvichibva zvaiswa kune zvematongerwo enyika, zvii zvamungataurawo imi?
Aizvozvo ndo zvatinge tingokurudzira kuti aiwa Mambo wakatisiya nezvematongerwo enyika. Sabumbiro redu romutemo wenyika zviri pachena kuti mambo anokudya. Tinenge tichingade kutiwa zvinhu zvakadaro zviitike zvii zvekuti mambo anozvidya nekuti anogadza chiremera chake. Asi kana panenge zvinenge zvaitika zvakadaro izwi ramambo rinotsiura. Tine mastrakta dzedu atinogona kugadzirisa vajonga vane miri kuti totsiura takaita sei kuti umambo hurege kureruka, umambo hugare hunosimba, hurege kupepeteka semamera. Chatinongoda ndechekuti mambo agare ane chiremera chake chinoita kuti adzindi mambo. Kurudziro yangu ndeyekuti samambo nembiri yekumacentral ndongokurudzira vanhu kuti aiwa pane zvose zvatinoita ngatiitei murunyararo netsika dzedu. Tsika dzedu ndodzinoita kuti tiumbe unhu hwedu sevanhu vemuZimbabwe. Hatigare nerunyararo, runyararo, runyararo. Ndochiendai nekuteerera kwamaita. Vatenda vajonga.
Manga makateerera kuna Ishe Nembire vaClemens Nembire vekuMount Darwin kumashonaland central muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Munhau dzemitambo. Ezvino zvabuda mumitambo yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa munyika nhasi. Cranbourne Bullets 1 Ngezi Platinum 0. Chicken Inn 1, Harare City 0, Herentals 1, Islanders 1, Platinum FC 1, Black Rhinos 1. Mumitambo yeEnglish Premier League yanga yatambwa kusvika pataenda pamhepo, Arsenal 4, Leicester 2, Manchester City 4, Bournemouth 0, Southampton 2, Leeds 2, Aston Villa 2, Everton 1. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau zvakare. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti ZANU-PF iri kurambidza misangano yaro kuburikidza nemapurisa, asi ZANU-PF ichiti mashoko ari kutaurwa nebato rinopikisa iri ndeemugodzi matsuro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemi iri ndiri muWashington DC ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 13 kuNcwabakazi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje kubotshwe ilunga lezanu PF eMutare lisetheswa icala lokuthi uRobert Mugabe wayebusa ngcono kulomongameli Emmerson Mnangagwa. Amapolisa avimbe ibandla leTRIPC ukwenza umhlangano walo eChipinge namuhla. Kuhlandla lokuzilibazisa sihamba leqembu lekhanda mhlophe liphethe ingoma yalo entsha. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kubotshwe ilunga lezanu PF eMutare lisetheswa icala lokuthi uRobert Mugabe wayebusa ngcono kulomongameli Emmerson Mnangagwa. Amaphepha phambi kwenkantolo aveza ukuthi umsolwa nguMarco Masarira oleminyaka yokuzalwa engamashumi amathathu lambili 32. Wabotshiswa ngusomabhizimusi umnumzana Isawu Mufumi laye olilunga lezanu PF. Amapolisa athi uMasarira wathumela umbiko kuWhatsApp yezanu PF esithi uMugabe wayengumbusi olalela izikhalazo zabantu okuyinto athi kayenziwa nguMnangagwa. Ngakho amapolisa athi uMasarira wathuka uMnangagwa ngokumqathanisa loMugabe. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
Uyahlekisa njalo kuyamangalisa ukuthi umuntu angabotshelwa ukuthi ethi uMugabe wayengcono kulo baba uMnangagwa, ikakhulu nxa umuntu wakhona elilunga lezanu PF, ngoba ubazi bonke bobabili mhlawumbe yaqathanisa lapho ebona ukuthi bazi ngcono ngesikhathi sikaMugabe. Kodwa njalo kusitshengisela ukuthi mhlawumbe kukhona okuba okukhona esingathi i-factional politics phakathi kwezanu, lapho njengoba sesizayake kukhetho lolo lwa next year, bakhona abanye abezanu PF abangathabanga ngombuso kaMnangagwa, bafisa ukuthi nga kukhona okwenzakalayo. So kuyasitshengisela njalo khona khona ukuthi bebodwa nje abavumelani, njalo ababoni ngasolinye xa bekhangele umbuso kababa uMnangagwa.
Kodwa kungaba kuyikwehlukana kwemibono kuyikuthi kulabantu abachiyeneyo ababasekelayo, kumbe sithi uMnangagwa lomunye kungaba nguchiwenga yini okuhlala kukhulunywa ngaye, kumbe ngabantu bebandla nje abangaboni nje ngasolinye kungayisikho ukuthi kulabakhokhela ababasekelayo abadonselanayo?
Well, sekuke sezwa ukuthi khonaphana kwezanu labavumelane, bakhona abanye asebefuna ukuthi nga ubabuthiweni kuyathatha ebe nguye upresidenti, bakhona abasekela uMnangagwa. So ukungazwanani kwabo kutshengisa ukuthi bakhona ababasekelayo. Ungalibali njalo ukuthi kusiya kubo okutoba lapha izanu PF izaba inde Congress, okuyiyo i-elective Congress ekumele ikhethe umkhokheli wezanu PF ozakhokhela iminyaka eyi-5 ezalandela, ngoba ngo-2017 akusazanga kwaba the Congress. So since uMnangagwa wangena ukuba ngupresidenti kwezanu lelizwe kakakhethwa i-Congress. So khonokuthana lakho kuqakathekile, ngoba that means if uMnangagwa angaphela i-constitution yeZimbabwe ithi umuntu kumele ibe nama-terms ayi-5 years. So ngokukhangela i-constitution yeZimbabwe i-term kaMnangagwa yokugcina le, but ibandla lezanu alilawo ama-2 terms wona lawo. So ukuthi uMnangagwa angafika u-Congress ekhethwe ebe ngupresidenti wempathi, akusoze kwenze yini ukuthi izanu iqalise ukuthi hayi njengoba ekhethiwe asamendeni i-constitution le simnike ngeke enyi kemu ibe ngekemista. So kono gana nago kuya kreata amafakshinalizimu ikonfuzi. Paga tigeza hami ngoba bazamu kuti bebonu kuti umuntu wabo lawo uya ngeme kunde.
Abasekeli bakaMnangagwa bathi ubusa ngcono ukwedlula uMgabe. Singatsho njalo yini nxa sikhangela ukubotshwa kwabantu bonke laba ababotshelwa amacala ayetshona ebotshelwa abantu ngesikhathi sikaMgabe?
Hey, uyazi umbuzo lo uba nzima kakhulu ngoba kufanele kubuze ukuthi yiphi inyoka eluma ngcono, iBlack Mamba kumbe iCobra, ngoba zonke zinyoka ziyaluma.
Umnumzana Zenzele Ndebele uhlaziya ezombusazwe. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ubengadobhi ucingo lwakhe. Ibandla le-CCC lithi amapholisa avimbe abasekeli balo ukwenza umhlangano esigabeni sekondo eChipinge namuhla esithi bebelakho ukubangela udlakela ngoba bake bathaya abasekeli bezanu PF kulindawo. Amapholisa athe njalo ibandla leli lehluleke ukulandela umthetho ekuceleni imvumo. Kusasa khona umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa ukhangelelwe ukwenza umhlangano enkundleni yemucheke emaswingo. Ukuvinjwa komhlangano we-CCC namuhla kuza ngesikhathi ibandla leli likhala ngokuthi amalunga alo asehlukuluzwa izanu PF phambilini kokhetho. Lithi umzekeliso osobala ngokubotshwa kwamalunga alo edale lephalamende abalisa umnumzana Job Sikhala, uGodfrey Sithole kanye labanye abalishumi lantathu asebele nyanga ezimbili bevalelwe ngecala lokuphehla udlakela enyathime eChitungwisa. Sixoxe lelunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma endawonye lelunga le-CCC umnumzana Abednego Bebe onguye osungula lingxoxo.
Izanu iyabona ukuthi besiya kuma-election ngo-2023 sokufanele bethusele abantu be-opposition ukuthi bavume kumbe balandele abafunayo. Yikho sebebuya le ndlela yokuthi khona baqalise ukubopha abantu ukuthi labo bantu abasapota i-CCC bangabona sokubotshwa osikhala abangama-MP sebeza kwethuka. Into esobala leyo ayidingi ukuthi uhambe esikole ukuthi uyayibona. Umuntu ofanele ukuthi abotshwe avalelwe angisho ibail umuntu okubonakala ukuthi ule capacity yokuthi uzabaleka bathule bemdinge bemswela. Kodwa umuntu oyazakalayo ukuthi uhlala laphana kasoze kabaleki ngenxa yokuthi ejele ku-congestion, ejele kule ndlala, ejele kakhulu, kugcwele kakhulu. Why lithatha umuntu ongekabaleke liye kuthi khona liyancisa ibail? Nabo ukuthi lilandele umthetho. Izanu kayilandele umthetho. Ziningi into ekungazivalisa ngasesimfunda ezitshengisa ukuthi izanu isibambelele ngentambo eqamukayo ngoba bonile for 42 years ilizwe liyinhlekisa ngenxa yezono zabo. Ilizwe liyinhlekisa ngenxa yokona kwabo. Ilizwe liyinhlekisa ngenxa yokwehluleka kwabo. Namhlanje ukuthi angabuya bazesitshela okunye okungcono oJoseph. Hayi Chuma bambana kahle kathi ngahleka nabo.
Naso baba Chuma.
Mina unlike umfowethu ohlala ekhuluma ngani ekhangelela phansi, mina kangilezi njalo. I respect your opinion yakhe, I respect umbono wakhe, njalo ngiyarespect inkulumo yakhe. Angisobe ngapha ngathi mina ekhulumile ngithi kona I have said nothing, lots of words and said nothing. Khonoku yikho okuqala ukujengisa khona vele yona ile problem engamaze Zimbabwe. Ngoba wena kawufuna ukuzwa mina engikukhulumileyo, ufuna ukusola kuphela. But anyway, I'll leave it at that. Mina angisho umuntu ebekhangele enjalo yokuthi kona nathi ku-discussion ngiyikhangelele phansi ukuthi wena ukhulumeni. Nxa ngingavuma nindaba ngiyakho ukuthi hayi lokhu akuvumelana ngokuphela. Ngiyabe ngikwazi ukukhuluma umbono wakho ngendlela obona ngayo. Bese ngisiya ukuthi ekuthini Angola. But I'm a kingdom in Malawi. As you can remember, when someone says there's freedom, you are not free to come and kill me or to come and beat me up or to come and do things. The freedom must be guided. If freedom, I think that somebody has a umatanda wako. If freedom, you must remember that in a freedom, you must have a freedom wako. So even the other corner, what I'm going to do, I show you the report of this day. It's about criminality. I'm a criminal element. Why we have a lot of other CPC members, Kabako before the court, but yet they are activists and they are big bad campaigners, that is the one that the Kabako before the court. No, they have not committed any crime. They will only come before the court after the Catholic community. What better than this? I'm not going to write to say, look, I was down. It's just 7 days, it's not going to be in the car.
Umnumzana Joseph Chuma ngowebandla leZANU PF obexoxa endawonye lelunga leTRIPC umnumzana Abednego Bhebhe. Ugatsha olubona ngokuqhutshwa kokhetho kweleKenya luthi alukaqedi ukubala amavoti okhetho lukamongameli, kodwa luthi amanani ebeseliwaqoqile namuhla akhomba ukuthi umnumzana Raila Odinga nguye osehamba phambili nge-54%, elandelwa ngumnumzana William Ruto ole-45%. Kubike iReuters, kodwa akukabi sobala ukuthi ngubani ozanqoba phakathi kwababili laba. Nanku phela sokubalwe amavoti ayisilinganiso samachumi amabili lasithupha kuphela ekhulwini, i-26%. Okwamanje siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana, lilami usithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxalo Loveness Voice, ingcithi kwezemidlalo yokuzithokozisa. Yena uthi wafunda ubuciko bakhe amakhosi theater kobulawayo. Sihlaziya ukuthi umuyi uConti Mhlanga owayeyisiphathamandla saleyo ndawo obekwe ngomgqibelo odluleyo waphathisa njani abesifazana kule ndawo.
Ngathi mina uConti Mhlanga kungasuye ngabe bese ngala direction. UConti wathatha abantwana abaningi ababese elokitshini, ama youths ababengalalutho lokwenza really, wabafundisa into eziningi, uqalisa ku karate, i netball, i dancing, i singing. Imakhosi was an arts academy, which is an arts university. Ubufunda into yonke eyenzwa ngama professionals at the higher levels. Wafundisa ukuthi u-acta njani phambi kwe-camera for i-movies, ama-movies, i-dance, i-music, anything. Ukutravela sisiya konke emazweni, amazwe amaningi kakhulu. Wasifundisa ukuthi umuntu wonke le talent. He was very patient with everyone. Kwakulabanye oyabo ngapha esikhiweni okuthiwa ADHD, kulabo Down syndrome, kulabo umuntu wayengumuntu. Kwakungasasingafaki ama-labels. Kwakungalandaba lokuthi IQ yakho imenjani, umuntu wonke wayele way yoku-acta afite eku-acting. Wayele role. Everybody was equal. Sasingabonani ngani lo umuntu ungcono kulo munye. UConti wayencedisa ukubhadala irent. The world don't know. Abakubonayo bakhangela abakwaziyo abafuna ukukhuluma. Mina ngwami ayanzange ngibe le opportunity yokuncedwa ku-school fees, but kuningi anginceda ngakho la. Ngangibona sibili abaningi bebuya ukuthi amanzi ami sevaliwe amnike, amagetsi ami amnike, irent amnike, i-school fees amnike, i-uniform yami sincane amnike imali. Kuyangibamba kakhulu. kakhulu inhlizweni ukuthi this person ube lenhliziyo enhle kakhulu. Inhliziyo enhle kakhulu. And wayekwenza quietly. Wayengahambi around ekhulumetshela abantu ukuthi eli yangibonti ngiyenzeni, liyangibonti ngiyenzani. Wayengayenzi njalo. So kukithi ke ama-artist awemakhosi abunjwa yimakhosi ukuthi sikhulumeni iqiniso lokuthi sancedwa njani. Iningi lethu sikudiaspora khathesi. Kanye base-UK, USA, Canada, Germany, Austria, everywhere. Sikhona le because safundiswa ukuthi lawo uyakwanisa uhambe lawo emazweni.
Yibaphi abesifazana abalodumo kuma-arts sikhuluma kanje? Abagoqela abanjengawe, sesikhuluma ngabasekhaya kumbe kwamanye amazwe.
Baningi, abanye they are just rebuilding themselves back again, especially UK. Kulo Mambo Kazi, uNS Mashusha, kulo unkazana weMavithikazi, uStudu, kumbuzi Mazile Mguni use UK. And then uSandra Ndebele ngabanye laba badlule emakhosi lapha wakhulela wabunjwa yi-IASA but labo babencedwa yimakhosi wasebuya njalo uSandra wazosebenza le makhosi thina ngesikhathi sesisuka eZimbabwe lapha engakayi kuba lapha khona manje uBeata Mangethe osowasichiya uBeata sizoyenza i-documentary ekhuluma ngomakhosi ukuthi omakhosi ngobani. I'm not a spokesman kodwa mina ngokwazi kwami njengoba ngili artist le makhosi inhliziyo yami ingitshela ukuthi yikho sizakwenza ukwenza a true legacy of imakhosi sibambene njengama-artist wonke akhulele emakhosi. Abaningi abanye ababuya emva kwethu angibazi ngamagama okwamanje ngingakhuluma abantu abanjengabo Joyce Mpofu ababesebenza le rooftop elokuzen ubenzo theater in the park down eHarare wadlala kubo Stitcher wadlala kuma TV shows amanye amaningi. And then uPriscilla Sithole wayengu director wazokuba kubo filming abantu abanjengabo Sikhangele uSikhangele Ngwenya uThembi angaze kugcineni lapho ukuthi kwakunjani but engikwazi ukuthi waba ngukosikazi kwakhumhlanga but ube li-actor lemakhosi. Bonke labo ngama-female, not just artists but also producers and directors and managers of many things abasuka bagcina sebese kubo ZBC la kwamanye ama-companies.
Leyo bekuyingxoxo loLoveness Wesa, ingcwethi kwezemidlalo yokuzithokozisa esixoxelayo ikhona pha eMelika. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, yizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Linami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga uSithandekile. Siye kuhlelo liphuma lendaba.
Lingali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Mandla Nkomo, isizalwane seZimbabwe esihlala eKenya. Wokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga kakhulu Chris ukuthi ungifake kuhlelo lwakho nyabo.
Ungasitshela ukuthi sifundo bani esingatholwa eZimbabwe kukhetho lolu holwe Kenya?
Yeah, ngibona ngani izifundo zimbalwa Chris and singakafiki ekhethweni kulento engibona ukuthi eZimbabwe maybe sihlala siyibalekela siyivika kodwa asiza. And indaba yokuthi eKenya akula party eyodwa and ehlala ikhona sonke isikhathi ngaphandle maybe kweKANU which was the independence party but ama party manengi eKenya and isigaba lesigaba uzathola ukuthi kule party edominatayo kuleyo ndawo. Indawo ezinjengabo uGambani uzathola ukuthi kule Wiper Kalonzo Musyoka and then ungakhangela you know eWestern ni kule party zabo odinga iODM and then kwezinye indawo kulabo Ford Kenya kulabo Msalia Mdavadi lama party abo ANC. So indawo lendawo ile party yayo lokho kuyanceda ukuthi abantu bezizwe be represented kumbe belabantu ababamelayo. Then uzathola ukuthi phezulu ngale kwenziwa ama coalition and I think the last maybe four elections awe Kenya abebuswa ngama-coalition alama-party amaningi. I-Jubilee yokade i-governing party for the last, 10 years is almost not in existence, but has been absorbed into the current Azimio la Umoja configuration. So kono kyana kuyanceda ukuthi amazwi abantu kumbe izikhalazo zabantu zingahambuma ngomude ukuze ziyethola umuntu ozimelayo, ngoba amaparty a very centralized. I-experience yethu eZimbabwe, especially kwelakithi on the western part of the country, uzathola ukuthi ngoba sibalutshwana awethu amazwi acine engazwakali kuhle. That's the first lesson. Esibili, isifundo is i-campaigning. Lanxabe kule official campaigning time ephiwa abantu, kodwa kunanzelela ukuthi zonke inhlangothi zombili ezizwe ezihamba phambili zaqala kudala ukukhampena, bebesiba lama-rally yonke indawo. And into yesithathu engiyibonileyo yukuthi abasakazi, ngoba kulama TV station amaningi lapha eKenya, bebezama ngamandla wonke ukuthi wonke umuntu uyaphiwa ithuba lokuthi afake umbono wakhe, and ama-rally abawenzayo abelandelelwa ezintatheli nje phose ilizwe lonke, kungela lapho ngathi hayi laba sebekhetho lwabuhlangothi kumbe bayavimba. Abomthetho, amapholisa lokunye, which is the fourth thing, bebekhanya bevikela wonke ama-rally and wonke ama-candidates abekhanya elama security details. Of course lokho kungaba ngayikuthi omunye ubengumdeputy president and then omunye ngu-former prime minister, so ngomthetho vele kufanele bethole i-protection. But khonokhana bekunceda ukuthi bekungelandawo eKenya kulolu khetho lwa this year, bekuthiwa akuhanjwa nxa ugqoke enye ikhala kumbe njani.
Ngendlela uqhutshwe ngayo ukhetho, ungathi yindlela ebalulekileyo na?
Ukungabi lobudlwangudlwangu kungaba lezi zathu ezimbalwa, Chris. Kodwa ngibona ngani nxa sithi siyananzelela even ngesikhathi sokukhampeyina, khona okuyana ukuthi ama-candidate wonke abevunyelwe ukuhamba yonke indawo kungelama no-go area. Khona okuyana kuhle kwafaka nje umoya wokuthi sizahlangana ku-ballot, hayi estikini sitshaya izibhakela mbe sijika amatshe.
Lo-ke bekungumnumzana Mandla Nkomo, isizalwane seZimbabwe esihlala eKenya, ebesixoxelayo kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami ngu-Chris Gande. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.
Siyabonga Chris. Nansi impumela yemidlalo yeKhosilaga Premier Soccer League edlalwe namuhla. Cranbourne Bullets 0, Ngezi Platinum 0, Chickenin 0, Harare City 0, FC Platinum 0, Black Rhinos 0, Highlanders 1, Herentals 0. Honga ngokuthi imidlalo yonke yomine yomithathu. Phakathi kwemidlalo yonke yomine, iHighlanders yiyo ehlohlileyo kuphela. Kuphume igoli elilodwa kuphela zwi emidlalweni emine namuhla. Sizigqibe ngodaba lokuzilibazisa. Sihamba leqembu lekhanda mhlophe, lona eselethule i-single yalo entsha. Isihloko salingoma sithi laqatshaniswa yini. Nango umholi weqembu.
Salubonani obingelela ngoXolani Dube from a Plumtree esigabeni sasekhanda mhlophe. Ya kusho ukuthi le album ngikhiphe nginomfowethu uDudlin Dube ngokusebenza ukubambisana naye. Bahlahle besikhuluma ngamasonto ubana amasonto aqhubeke bambana ngoba sayisa naka amasonto edilika ngelockdown ngama lockdown ngoba umhlaba wonke bovali. So ngemva kwesikhathi amasonto azange sabuyele lana. Kwaba khona amanye amasonto adilika so that's why sicula ngamasonto.
Qala yini lixhasana lo Dudlin kumbe selike labambisana
ye umfowethu uDudlin sike sabambisana futhi ngo-2020 sayenza enye isingle track yayisithi ngikhathele futhi kahlahle sesilama single angu-2 singu-2 njalo into engayitshela abantu ukuthi ikhona i-album esizobabhizi ngayo nje ekuqaleni komnyaka lo ozayo uJanuary sobabhizi kodwa leyo album iyabe izephuma ngo-April.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu balithola njani?
Abangathanda ukuthenga ama-CD wethu siyatholakala kunombolo 80+27884881 nakuFacebook page njalo siyatholakala uKhanda Mhlophe uXoli. Ungasidinga nje lapho siza kuphendula ngokuphangisa njalo nama-bookings siyabhukwa khona lapho kuFacebook page ungakhuluma nathi siyabuya sizokudlalela umcimbi.
Abalandeli ke ubatshila waphamazwi.
Ngithanda ukubonga kakhulu kubalandeli since basixhasa from siqala kuzofika usuku lanamhlanje beloko benathi. Ngithanda ukubonga kakhulu ngithi qhubekani lingapheli amandla.
Khanda Mhlophe ihamba ke lapho lo Dudlin Dube besabela ke kamnandi besigqibela uhlelo lwethu. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubotshwe ilunga leZanu PF eMutare lisetheswa icala lokuthi uRobert Mugabe wayebusa ngcono kulomongameli yeMasoni Mnangagwa. amapolisa avimbe ibandla le TRCC ukwenza umhlangano walo eChipinge namuhla. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona njalo ezosuku kusasa. Olivalelisayo nguNtungami Linkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.